zuro ranga riri zuva randandakatarisira zvikuru kuti ndione mafambisirwo avanoita munyaya dzematongerwo enyika muno muno muUnited States of America. Chandakaona ndechekuti demokrasi muno mirimo unobvunzwa kutaura zvaunoda wopuwawo mutikano wokuti upokane utaure nezvausiri kuda maererano nezvinenge zvabvunzwa. Ndichiona hangu kutarisa pakati paTrump namai Clinton hongu vese vane zvinetswa zvakamboitika muupenyu hwavo, asi ndikatarisa baba Trump vane zvakawanda zvavakaita ende zvisina kubatsira mhuri yeAmerica. Mai Clinton vane zvinhu zvavakakanganisa, asi vane zvinhu zvavakaita kubatsira kuvakwa kwenyika nekubatsira madzimai nemhuri nevana. Saka ndo kusiyana kwandakaona kwakaita Mai Clinton nababa Trump. Uyezve baba Trump vane hunhu huya hwokuti mudzimai haakodzere kunge ari pachigaro. Ndo pfungwa dzavainadzo kana ndichiona nematauriro avanoita namai Clinton kuchinjana kwemazwi kwavaita.
Pane zvamakaona izvozvo nezuro apo amai Hillary Clinton vemadhemokrats vaitatsurana nababa Donald Trump vemarepublican, mungaonawo zvakadai zvichiitika munyika here tichitarisa kuti takatarisana nesarudzo mugore ra2018?
Ipapo handina shuwa nekuti kumusha tatasvika ipapo. Ndozvimwe zvatatida kuti dai kumusha vanoita zvematongerwo enyika vachipanana chiremerera, ungave mukadzi angave murume, vachinzwo rimwe divi vanhu votaura zvatorwa nauyu zvatarwa nediviri, voona kuti zvinoita kuti nyika yedu ibudirire ndezvipi. Ndo chimwe chinhu chatisati takugona kuita kumusha kwedu. Ende uyezve kana ukapokana nehurumende iripo unobva watonzi wakaipa, hauchakwanisi kunge uchiri munyika imomo, hatichakuda buda tsvaga kwokuenda. Zvino chinoedza ndechekuti kana manditi ndiri muZimbabwe ndobuda ndoendepi? Iko iyo iriyo nyika yangu yandakazvarirwa madzibaba angu nemadzitekuru angu ese akazvarirwa imomo. Nokuti ndati handiwirira nezvawataura, saka ndochibuda ndochiendepi? Ndopandikuona pari kunetsa kumusha kwedu.